zina zina kumera zvakanaka malocal authorities. Chitungwiza Gwanda is just the tip of an iceberg. Kugwanda nasi basangana ne bamereri be Minister of Labour. Employer angapiwa mkano wekuti ainde otswadisisa kuti angakwanisa kubhadhara sei. But the employer ana solution. Answer yake ndeyekuti havana mari. Saka next week varikudzokera kulabour officer zvikakona then nyaya yacho irikuenda kuarbitration. Then Chitungwiza vakatanga kuti isuspendiwa 6 leaders. By last week, number yanga ya kwira ya swika ku 204. What is surprising is that uka inda iwewe kumapurisa uti, ndabirwa hapa. Iwe wabirwa ndiwe unosungwa manje. Ndiwe zinotishamisa. Muna afuna kuhora for 13 months, poti ndoda mari yangu, ofaiwa manje.
Imiwo se Zimbabwe Urban Council Workers Union, zvii zvamuri kuitawo nematambudziko akatarisana nenhengo dzenyu iwa.
Next week takabhuka meeting kuona town clerk na mayor inini na secretary general we ZCT uba Jafet Moyo kuti tione kuti zvingafambisa sei because vanhu vanosvika 200 or more vanosuspendwa sei and why are they being suspended ndozo tichataura nezvazvo next week.
Ndeyapiwo mamwe makanzuru ane matambudziko tanzwa muchitaura kuti maviri aichitungudza neGwanda zvinhu zviri kungooneka zviri pamusoro.
Vic Falls akamboita dambudziko iroro asi vakakurumidza ndokutsvaga mari ndokubhadhara vashandi. Red Cliff ine over 2 years arrears, salary arrears. Ndare mashomanani malocal authorities asina maarrears. I can say 90% yemalocal authorities vari mubishi yekusabhadhara. Ndinogara ndichitaura kuti dambudziko guru rakavhira musi kwakakanzirwa zvikwerete emalocal authorities. Ende ndinogara ndichitaura futi kuti hurumende payakakanzura masikwerete yanga iri policy yakanaka hayo, asi vanga vachifunga kuti takanzura masikwerete aya, torai magrants aya, mukavhe masikwerete yacho. Kubvira ipapo malocal authorities are collapsing.